Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Kana kwa serere, tunosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemuvhuro kurume 23/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenjiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zororo Makamba, mwana wamuzvina bhizimisi James Makamba, ava chizvarwa cheZimbabwe chekutanga kushaya nekuda kwechirwere checoronavirus. Kanzuru yemasvingo yogadzirira kirinika yechimbichimbi kuitira kubatsira vanenge vawirwa nedambudziko recoronavirus iri. Nyaya yekushomeka kwemvura yakachena munyika yopa vakawanda kuti vatyire kupararira kwechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vazivisa nhasi kuti mutori wenhau Zororo Makamba, mwana wamuzvina bhizimisi vaJames Makamba, ashaya nekuda kwechirwere checoronavirus. Zororo uyo angave nemakore 30 ekuberekwa anofungidzirwa kuti akabatwa nechirwere ichi ari kuNew York, uko akashanya mavhiki apfuura. KuNew York ndiko kuri kufiwa nevanhu vakawandisa muAmerica nekuda kwechirwere ichi pari zvino. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezveutano Obadiah Moyo vaudza Studio 7 nhasi kuti vaZororo Makamba vashaya nhasi pachipatara cheWilkins mushure mekubatwa nechirwere ichi vabva kushanyira nyika yeAmerica.
Hongu tine hurombo nekushaikirwa kwataita nemwana wokwaMakamba anonzi Zororo Makamba. Ndiye anga ari mumwe mupatient wechipiri watinaye muno muZimbabwe anga achirwara neCOVID-19. Asi ndoda kuti tataura nevabereki vake vakati tinokwanisa hedu kuzivisai nezvaitika izvi. Asi chikuru chiripo ndechekuti anga achitowa hake agara ane zvimwewo zvirwere zvake. Tisingatarisiri kuti achafa.
VaMoyo vatumwa akabatwa nechirwere ichi kuVictoria Falls achiri kurapwa.
Hongu tine hurombo nekushaikirwa kwataita nemwana wokwaMakamba anonzi Zororo Makamba. Ndiye anga ari mumwe mupatient wechipiri watinaye muno muZimbabwe anga achirwara neCOVID-19. Asi ndoda kuti tataura nevabereki vake vakati tinokwanisa hedu kuzivisai nezvaitika izvi. Asi chikuru chiripo ndechekuti anga achitowa hake agara ane zvimwewo zvirwere zvake. Tisingatarisiri kuti achafa.
VaMoyo vati pose panoradzikwa mitumbi yevanhu vanenge vafane chirwere ichi pachange paine vezveutano vanenge vachiona kuti mitumbi iyi yachengetedzwa zvakanaka kuitira kuti veruzhinji vasatapurira nechirwere ichi. Mumwe akatanga kubata chirwere ichi kuVictoria Falls anonzi ari kuita zviri nani ari kumba. Zvichakadai, bazi rinoona nezvevasungwa reZimbabwe Prisons and Correctional Services rinoti veruzhinji havachabvumidzwa kushanyira hama dzavo dziri mumajeri senzira yekuderedza mukana wokuti vanhu vasatapurira nechirwere ichi. Izvi zvatsinirwa nemunyori mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Munokuti musungwa hamuna munhu abhururuka nendege akapinda imomo musungwa uku. Vanhu abhururuka nendege vari pano kunze. Saka chikangogara chapinda muvanhu vari muusungwa kana mujere chinogona kukuya imomo. Zvinova zvinonetsa nokuti musungwa nyengwe toti arwara nacho munotora moenda kuWilkins ukakagadhwa kuma zvinobva zvaoma.
asi mudzimai weimwe nengo yeMDC iri mujeri valasi mainge hama amai Georgina mainge hama vati mumajera muna chikafu chakakwana zvokuti danho ratorwa nehurumende iri richasiya vasungwa vari parumana nzombe
ipapo pakaoma isusu kana tichienda kumavhizitsi uku hatisi kuenda kunoona munhu but main issue yedu yatiri kufambira ndeye kunopa vanhu chikafu.
Asi mutauriri wesangano recrisis in Zimbabwe coalition vamavhelas kumalo vakurudzira hurumende kuti iburitse vasungwa mumajeri zvikuru sei vakasungirwa zvematongerwo enyika senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Apo kuchengetedza utsanana iri imwe yekurudziro huru yekurwisa utachiwana wecoronavirus kana kuti COVID-19. Vamwe vagari vemumaguta vari kutyira kuti kusawanikwa kwemvura yakachena kunogona kukanganisa kurwiswa kwechirwere ichi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Umwe murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mugari wemuguta reGweru Mzare Noziporutsate vanoti kanzuro yavo haikwanisi kupa vagari mvura yakachena rinova dambudziko guru panguva ino.
Ndinokurudzira zvakanyanya kuti vatungamiriri vedu vemadhorobha namatunhu vawane nzira dzokuendesa mvura kuvanhu munharaunda dzedu dzakasiyana-siyana. Zvinobetseredza zvakanyanya pakuchengetedza utsanana hurihwo huri kudiwa kuti utachiona uyu wecoronavirus husapararira pakati pevanhu.
Mumwe mugari wemubulawayo Muzvare Nozipomoyo vanoti dambudziko remuguta mavo riri kuwedzerwa nekuti madhamu haanawo mvura yakakwana vachiti hurumende inofanirwa kupindira vanhu vasati vapera rumwe rumwe.
Tine mawater rationing iri kubva pakansel. Kansel yataura kuti mvura madhamu haina mvura toziva. Saka this is now issue yekuti government iwone medium to long term solution kuti whether I corona nasi omangwani cholera toziva kuti nyazve hygiene through mvura government has made an effort.
Precious Shumba vanoshanda nesangano reHarare Residents Trust vanoti muHarare sekune mamwe maguta nemadhorobha ari munyika vagari vakawanda vawane mvura yakachena yakakwana. Vanotiwo veruzhinji havakwanise kutenga mishonga yekugeza maoko inonzi sanitizer muchirungu nekudaro vanhu vakawanda vanogona kuve panjodzi yekubatwa nechirwere checoronavirus.
Zvicharemera vazhinji nekuti vanenge vasina mvura yacho.
Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vanovewo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe UCAS vanobvuma kuti makanzuro akawanda munyika ane dambudziko guru rekutadza kupa vagari mvura yakakwana uye vanoti izvi zvinogona kukanganisa pakudzivirira zvirwere. VaMakombe vanoti sezvo chirwere checoronavirus riri dambudziko repasi rose vanoimba kuti hurumende ichabatsira makanzuru kunyanya panyaya yemvura.
Kana tatadza kupa vanhu mvura yematips tisvage mabhauza kana dzimwe nzira dzatingakwanisa nadzo kuti tipe vagari mvura kunyanyanya munzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Mutevedzeri wavamoyo amai Marian Chombo vakataurira Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti hurumende iri kuedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemvura mumaguta nemumadhorobha nekupa makanzuro mari pasi pehomwe yekuendesa masimba kumatunhu. Vakambo vemutevedzeri wegurukota rezveutano vari nhengo yebato rezanupf Dr Edwin Mguti vanoti hapasati pave neongororo inoratidza kuti kushayikwa kwemvura yakakwana mumaguta nemumadhorobha kungakanganisa zvakadii kurwisa kwechirwere checoronavirus. Asi vanobvuma kuti mvura yakakosha zvikuru pakuchengetedza utsanana izvo zvinobatsira kurwisa zvirwere.
Tinangota tichikurudzira maloko authorities kuti vaone zvavangaita kuti mvura ive inowanikwa nokukurumidza kuwana. Chirwere ichi kuya kwachaita chofanira kutoshandiswa semukana wokuti tivandudze kuchenesa kwemvura nekufambisa kwemvura kuti isvike mudzimba yakawanda yakakwana uye yakachena.
Munyori wezveutano mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa Dr Henry Madzorera vanoti dambudziko rekushayikwa kwemvura mumaguta nemadhorobha rinozivikanwa nezvaro zvikuru asi makanzuro anofanirwa kuedza zvose zvaanogona kuwanisa vanhu mvura kunyanya panguva ino.
Toda kukurudzira madhorobha edu number 1 kuti vakwanise kutowanirawo mvura tachisa mabauza sezva takaita muna 2008-2009 paya katakaita chirwere chekorera chakapambira madhorobha mazhinji
nyanzvi munyaya dzezveutano dzinokurudzira vanhu kuti vachengetedze utsanana nekushandisa masanitizer kugeza maoko nemvura nesipo nguva nenguva uye kusasangana makawanda panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kutapurirana utachiwana hwecoronavirus ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Tauraishava.
Kanzuru yeguta remasvingo inoti iri kutsvaga nzira dzekubatsira vagari vanenge vawirwa nedambudziko rechirwere checoronavirus kunyange hazvo vamwe vagari vari kuti zviri kuitwa hazvina kukwana. Kanzuru yakaisa chipatara chitsva mumusha wevazhinji werujeko. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Muzvare rumbidzai magurupira mumusha werujeko anoti chipatara ichi chinogona kusakwana kubatsira vanhu kana coronavirus ikapararira zvakanyanya.
Chokutanga kliniki idiki ine mbedha 10 yatakanzwa kuti yakauya kubva kuministry of health inova isingakwanisi kuzobatsira vanhu kana vanhu vachinge vauya vakawanda. Zvakare chipatara ichi outpatient hatizivi kuti vane zvikwanisiro here zvakaita sepekubikira, pokugezera, machira zvinoita zvibatsire vanhu vanenge vadii vabatwa nechirwere ichi. Zvakare tiunzwa kuti chirwere ichi chinokwanisa kuitira kuti vanhu vafe nenguva pfupi pfupi. Parujeko apa hapana mochari, mitumbi yevanhu vanenge vashayika ichange ichazoiswa kupi?
Vamwe vevagari vakaita saamai tinotenda Mazuru vanoti danho rekuisa chipatara ichi munzvimbo inogara veruzhinji inogona kuita kuti chirwere ichi chitekeshere mudzimba dzevanhu vamwe varwere vapoya.
Katasa chipatara cherujeko chidiki zvekuti tinotosvika kuti ko vachoni vanenge vanachoko vakatiza vachiuya munharaunda matinenge takagara tinenge tiri safe here? Hatizivi kuti vane masecurity mechanisms akadii ekuti tinge takachengetedzeka isu sevagari vemurujeko. Saka titori panguva yakaoma zviri kutotya kuti chirwere ichi chinogona kuzotibatawo.
Asi meya weguta remasvingo vakoreri Maboke vanoti vakaita danho iri vaita tsvakurudzo uye vapuwa dzidziso nevana chiremba pamwe nenyanzvi dzebazi rezveutano.
Takatora chipatara chedu cherujeko ndo chichange chichiona vagwere vese vachange vanesuspect wekuti vane coronavirus. Pachipatara ichocho chinoaccommodata vanhu 10, chine 10 mabeds. Zvakarezve tine zvino protective clothes dzinozoshandiswa nevana mukoti nana dokita vachirapa mapatients iwavo. Seguta remasvingo tinomubishoko rokuwedzera kuti titsvage kana muchiona kuti tichitarisa mubhedha iripo pane mubhedha 10 yaina kunatsa kukwana kana kuri kuti chigwere chauya zvine simba munzvimbo yemasvingo. Uyezve zvatinazvo futi mafacilities atinawo maprotective clothes anoda kuti anzowedzegwei vati tiri kushanda siku nesikati kuti zvizvo zvigadzirigwe tigare tagadzirira zvigwere chisati chasvika munzvimbo yemasvingo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari vemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vati kanzuro inofanira kuvandudza chipatara ichi kuti chitakure vanhu vakawanda uye kuti paiswe matanho ekuti achengetedze vanenge vauya nechirwere ichi kuti vasatapurire vanhu mudzimba.
Ko zvino mataurirwo azviri kuitwa dzizoti tinokwanisa kungovaakomodita vanhu 10 panguva imwe chete hatina kukura zvoti tingakwanisa kukwanisa vanhu vese vari mumasvingo considering kuti population yedu iri more than 100,000. Uye zvatingakurudzira zvekanso ndechekuti dei vawanisa mvura nekuti chirwere chatirikutaura nezvacho chinodawo zveutano zvinoisi kudhorobha redu rinongogara risina mvura nguva zhinji.
Meya Maboke vari kukurudzira vagari kuti vasatye nekuti vakaisa matanho pamwe chete nenyanzvi dzezveutano ekuchengetedza vanenge vabatwa nechirwere ichi kuti chisatapurirwe mudzimba dzevagari vemurujeko. Dhorobha remasvingo harisati rave nemunhu akabatwa nechirwere ichi asi vagari vanotyira kuti sezvo riri munzira yemugwagwa unoenda kusouth africa chinogona kupararira nevanofamba. Ndakamira studio 7 ndiri kumasvingo ndini Godfrey Mtimba.
Tapinda muzuva rechipiri tarisa zvingaitwe nevanhu kuti vasatapurirwe kana kutapurirana chirwere checoronavirus. muhurukuro ya nhasi tiri kutarisa zvinhu zvinofanira kuzivikanwa nevanhu kuti vazive kuti vabata chirwere ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva.
Unozwa mwiri uchipisa ka virus iko kwa COVID kari kuita kuti wanhu vapise mwiri zvakanyanya. Ndiyo saka muchiona kana pama airport paya wanhu vachitestwa matemperature, vanhu vanokotsora, vanohotsira hotsira. Vakare nekutadza kufema zvakanaka iko karikuita kunge kakunopinda mumapapu kuti kasikei kachiita kuti vanhu vatadze kufema zvakanaka. Ndizvo zvacho zvetiri kuona zvatingatiwo zvimasymptoms nezvimasigns zvioneso.
Ko chirwere ichi chinopararira sei chaizvo?
Chirwere ichi kuunzwa kwedu kwataita chinopararira nekunge vanhu vachinge vari munhu akakotsora ohotsira wamwari padhuze naye zvakotsorwa zviya kana kuti mukuhotsira kuenda patinoenda pasi pamatebu pamatafura chichi mumono pabata ipapo apedza kupabata osvika obata madziso ake obata mhuno dzake kana muromo wake ndoo paanobva agona kubatira chirwere ichocho.
Ndevapi vanhu vatingati vanogona kubatira chirwere ichi zviri nyore?
Sekutaura kwendamboita chirwere ichi chitsva chakabva chakatanga kuChina. Saka isu tangoramba takatarisa zviri kuitika kuChina tichiona kuti ndewapi wacho wanga wachinyanya kubatsira. Yetingati malessons learned kubva zvanga zvichiitika kuChina. Iwo wakaona kuti vanhu vanowazodhererwa nechirwere ichochi ndo watikurei yatinoti maolder people. Kana kuti futi vamwe vanhuwo vanenge wagara vainewo zvimwe zvirwere sezvakaita chirwere cheshuga, sezvakaita chirwere chemwoyo, zvirwere zvakangodaro daro. Munhu agara ainewo zvimwe zvirwere zvakadaro akazobatirwa chirwere ichi chinotomunetsa chaizvo.
Tichitarisawo imo muZimbabwe, zvii zvinoitwa kuti chirwere chisapararirewo munyika? Takatarisa kumiganhu yenyika kana panhandare dzendegapa.
Pamiganhu yenyika pamanhandare dzendegapa tino isu tiri kuita yatinoti surveillance yekuti tinenge tichiongorora vanhu vari kupinda munyika muno. Pavanongopinda sekutaura kwendamboita kuya tinotora temperature. Kana munhu aine temperature yakakura zvakanyanya yakakwira yatinoti munhu ari kupisa muviri zvakare abva kunyika tiri kutozivikanwa dzitori nechirwere ichocho chakatoonekwa tinobva taziva kuti munhu uyu pane nyaya.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomba vachitaura vari parunare muHarare. Musakanganwe kuteerera imwe hurukuro yedu naDr. Mahomva mangwana. Kunyange hazvo matunhu akawanda emuAmerica akazivisa nezvematano akasiyana-siyana aari kutora ekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus, hapana dunhu rati rasvika pakurambidza zvachose kuti vagari varo vose vange vasingaende kumabasa. Kunyange hazvo dzimwe nzvimbo diki dziri kumbovharwa nemauto. Dunhu reCalifornia ndiro dunhu pari zvino rine mutemo unorambidza vanhu kuwadzana kunze kwedzimba dzavo, kuchitiwo New York yakadzikawo mutemo wekuti vanhu vasashanyire misha inogara vakwegura. Mamwe matunhu kusanganisira Maryland, Virginia neWashington DC akatovharisa nzvimbo dzekudyira nedzimwe dzekutandarira. Kunyange hazvo vamwe vari kuti vari kuomeserwa nemitemo iri kudzikwa nematunhu aya, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia, Dr. Frank Guni, vanoti vanoona matano ari kutorwa nematunhu aya akakosha zvikuru mukuderedza kutapuriranwa kwechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tingati zviri kuitwa nematunhu izvi zvekurudzira zvizvarwa zvavo kuti vagare kudzimba vasaende kunzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda, kungava kumakereke, kungava kuzvitoro kana kumabasa. Idanho rakanaka zvikuru nokuti rinobatsira kuti vanhu vasarambe vachitapurirana utachiona hweCOVID-19. Chiri kutyirwa chikuru ndechekuti tikaita vanhu vanorwara nguva imwe chete vakawanda vanoda kuiswa muzvipatara, hapana zvipatara zvakakwana. America ina zvipatara zvakakwana zvakagadzirwa kutora vanhu vakawandisisa nguva imwe chete kuti varapwe. Asi tikati vanhu vagare kudzimba, vanhu vasarambe vachiungana, zvinobatsira kudzikisa kuspreadwa kweutachiona.
Munoona here vagari vematunhu iyaya vachitambira nekutevedzera kurudziro iyoyi?
Tichitarisa malockdowns adeclare kana kuti zvabvumidzwa nehurumende dzematunhu kuti vanhu vasungirwe kugara kudzimba, zviri kuzikana kuti kune vamwe vari kutyora maorders iwayo. Ndosaka maona mamwe mastates vabvumidzwa naPresident Trump kuti vadeploye kana kuti vaise masoja anochengetedza mukati meAmerica anonzi National Guard. Pari zvino izvozvi tiri kuziva kuti masoja aendeswa kuWashington State, kuCalifornia nekuNew York nekune mamwe matunhu. Vatodeploya vatovako, asi vakamirira chete kuti vapiwe maofficial orders. Izvi zvichabatsira kuti mauto aya abatsire mapurisa kuenforce kana kuti kusungira kuti vanhu vagare mudzimba vasabude panze vachinoungana sevava vari kuenda kunyadza, vachinoungana munzvimbo vamwe vachienda kumabiko, vachienda kumichato, vachienda kunofara.
Koimiwo kudunhu renyu yamugere, zvinhu zvakamirawo sei?
Pari zvino mukatarisa matunhu akatenderedza Washington DC anoti Virginia, Maryland neWashington DC pachayo, vanhu vari kukurudzirwa kuti vasabude panze zviri unnecessary. Haisati yava official lockdown zvayo, asi hurumende dzematunhu kana kuti malocal governments zikuru vari kutaura kuti vanhu garai kudzimba kana musina zviri emergency zvokubuda panze kunoti mapererwa nechikafu kana kuti kurudiwa mishonga, garai kudzimba. Vari kukurudzirawo zvakare kuti vanhu vasingaite essential services ngavaregere kuenda kumabasa, vagare kudzimba.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Dr. Frank Guni, vari parunhare mudunhu reVirginia, naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti hurumende yavo ichabatsira matunhu ose emuAmerica pamari iri kushandiswa nemauto eNational Guard mukubatsira kurwiswa kwechirwere checoronavirus. VaTrump vakataura mashoko aya nezuro kumuzinda wavo weWhite House, vakadoma matunhu akaita seCalifornia, New York neWashington State seanoda rubatsiro rwakanyanya. Nigeria inonzi haisi kuzokwanisa kubata chiga cheUnited Nations chekuti vanhu vasarambe vachifa zvakanyanya nekuda kwechirwere cherurindi kana kuti TB. Izvi zviri kubuda apo pasi rose riri kucherechedza zuva rekudzivirira kupararira kwechirwere ichi kana kuti World TB Day. Nigeria ndiyo nyika yemuAfrica ine vanhu vakawanda vanofa nekuda kwechirwere cherurindi. Muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezveutano, mamwe madzimai akazvitakura anoti ari kumanikidzwa kubatsirwa naananyamukuta sezvo asina mari dzinodiwa kuti atange abhadhara kumakirinika. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Madzimai akawanda anogara mumakomboni emapurazi ari pedyo neTinold North anoti kana achinge aita pamuviri ari kubatsirwa naananyamukuta pakusununguka sezvo asina mari dzinodiwa kumakiriniki ari pedyo. Mumwe wemadzimai aya, amai Nyarai Mugava, vanoti makiriniki ave kuvadhurira uye mari yeambulensi yakakwira zvakare zvokuti vazhinji vavo vanopedzisira vabatsirwa vari kudzimba dzavo. Amai Mugava vanoti vakasungukira mwana wavo pamusika weTinold North uko vakabatsirwa nemamwe madzimai emunharaunda mwedzi miviri yapfuura, asi vanoti vakazovaendesa kukiriniki yekudziva rasekwa kuti vanonyeresa gwaro rokuti vazokwanisa kupiwa gwaro rekuberekwa kwemwana wavo.
Kudzidzeta anoda mari ambulance. Kunobidza munyoreza ogara akabata mari ambulance.
ndakatomuka nekaita basa rangu rese kutopedza. Saka madzimai akatisaende usati waona mweya.
Gokotenesi maujenti avo vanogara papurazi riri pedyo nekudziva rasekwa extension vanotiwo kunyange hazvo hurumende iri kukurudzira kuti madzimai abatsirwe kumakiriniki. Madzimai mazhinji vanhu vanotambura vasingakwanise kubhadhara mari dzinenge dzichidiwa.
Mari ambulance hatina, mari yekunyoresa hatina, saka munhu angarege kuzvara pamusaka pokuti izvo nechichi aiwa munhu anozvara vachiri vanadikika. Isu tachembera tiso tinoti hafa kuti tiri nei nazvowo zvedu isu. Aiwa hasi zvandeti yanyanya.
Mbuya Elizabeth Zisengwe avo vanogara kuCaledonia Farm vanoti vari kusunungutsa madzimai akawanda anenge asina mari yokubhadhara kumakiriniki.
Tinobatsira mucommunity yandiri munhu akana asvika nguva yake yekuti asununguke kwakutongomuwaridzira jira wogara zvakanaka sina kutsukunyuka tsukunyuka asununguka panobuda mwana tenge takawaridza jira kumberi totora mwana wangu iye ndotora mwana ndomuisa uchezobuda chavakuru tichitora tochicheka guvhuri mwana.
Mbuya Zisengwe vanoti vanosangana nemadzimai akawanda anongoerekana ave kurwadziwa nenhumbu zvokuti vanotozoshandisa mapepa echingwa chaiwo nokuti vanenge vasina takura zvishandiso zvekusunungutsa vakazvitakura.
Tangoti kugabvira nokubvira taingoita basa iroro tichisunungutsa vanhu. Anenge angoita umiseke kunonoka kuenda kukliniki totomubatsira tomutora naye toenda naye kukliniki tomuberekedza kukliniki. Mwana acho anenge ava mumaoko totomuberekedza kuenda kana pane mota tongohaya mota kana toendesa munhu. Maplastiki chaiwo echingwa kana chero plastiki risofti jete maplastiki chaiwo tomuita sei anenge asununguka panze pamusika papi pese paanenge ari zvinenge zvakwana zvakwana ndosaka tichingobatsirawo kuedza wokubatsira vanhu.
Mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti zvakakosha kuti vana nyamukuta vanyorese zviri pamutemo vashande basa ravo zvakanaka pamwe nekupiwawo zvidzidzo nebazi rezveutano.
Tinoona kuti mapatients akawanda anotanga amboenda kumatraditional healers ane vamwe anoenda kumaragodobori kumapostori oro machechi anoita nezvemweya ayaya basa ravanoita tinorekognisa kuti riri important. Ivo vanorekognisawo kuti mahospital edu maclinics edu ari important and together we can achieve more titega hatigone.
Dr. Mudavanhu vanoti ichokwadi kuti vanhu vakawanda havachakwanisi kubhadhara mari kumakiriniki nekuzvipatara zvisiri zvehurumende nepamusana pekuoma kwaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Kanzuro yeHarare yakakwidza mibhadharo yokurapwa kumakiriniki ayo zvokuti vana amai vakazvitakura vanofanira kubhadhara mari yokunyoresa inoita zana nemakumi maviri emadhora emunyika inova mari yakawanda kumadzimai akawanda anotambura. Mumiriri wekomiti yeutano muparamende Dr. Ruth Labode vanoti mamiriro ezveupfumi hwenyika ari kuvhiringidza zvinhu zvakawanda kusanganisirawo madzimai anenge akazvitakura. Sangano reWorld Health Organization rinoti madzimai anodarika zviuru zvitatu vanofa pagore munyika nokuti vazhinji vavo havaendi kunoongororwa utano hwavo kana vakazvitakura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 pm tiri kutarisa nyaya yechirwere checoronavirus chopararira pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zororo Makamba mwana wamuzvina bhizimisi James Makamba Owa chizarwa che Zimbabwe chekutanga kufani chigwere che coronavirus munyika. Mutongi mkuru we Matare Valuk Malaba vozivisa kuti vambomira kutonga nyaya dziri dzechimbi chimbi uye kuchatisa vanhu nekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane weCorona eHarare. Lokhu kuyasingisela kubana lo mkhuhlane kuhlane oyingozi kangako.
Osakhulayo umnumzana Zororo Makamba usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe okubulawa ligcikwane leCOVID-19 eHarare.
Singeke simisa abantu ukuthi vele bagaduzuko imoda ziyadula, kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi kungangeni ebantwini omkhuhlane. Akuthi udriver abe elo mutshanyana wokuphujuzela wonke ongena ebhasini.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula igcikwane le-coronavirus ngenxa yamabhasi kahulumende awezubukho kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba ese-TB ngoba selisehla inani labatholakala belaso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Indodana kasomabhizimusi odumileyo umnumzana James Makamba osakhulayo uZororai Makamba usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe ukubulawa ligcikwane le-coronavirus. UZororai ofunyenwe elaleli gcikwane evela kwelemelika ubhubhe namhlanje eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo ekhuluma nabomsakazo oweZBC. UZororai Makamba obe ngowesibili kufunyanwa elegcikwane leli kweleZimbabwe ngomgqibelo ubikwa ehlolwe evela kwelemelika lapho anakekelwa ukuba angabe lithole khona. Lokhu kwethusa abaningi asebecele uhulumende ukuba enze konke okusemandleni akhe ukuvikela uZulu waseZimbabwe engozini yokusabalala nokumemethelwana kwaleli gcikwane. Unobhala wezempilakahle kwi-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Henry Makadzorera uthi sekumele ilizwe lonke libambane ukulwisana nalo mkhuhlane.
So we understand we've got our first coronavirus death in Zimbabwe and we want to pass our sincere condolences to the family of the deceased and also to the whole family of Zimbabwe.
Siyezwa ukuba sibe lemva ngenxa yaleli gciwane. Sifuna ukubamba izandla kumuli yakoMakamba lakumuli yeZimbabwe. Sifuna ukutshela ilizwe leZimbabwe ukuba sinanzelele okuchiwo yilo mkhuhlane.
Hygiene protocols and social distancing protocols.
Isiphathamandla sogatsha lwezokuthula kwembiko kuZANU-PF umnumzana Thakwaza Mgwadi uthi bona njengebandla sebeza kukhuthaza uhulumende ukuthi avale indawo esezinabantu abaningi.
I can assure you and please take this for my word. They senior heads of departments at the party including senior leadership met and decided to recommend for the leadership in government.
Lokhu ngiqinisile sibi. Namhlanje inkokheli yeZANU-PF ihlangene yavumelana ukukhuthaza uhulumende ukuba sokumele abantu bengavuthani yonke indawo, ukuba sivale ezinye indawo okugcola khona abantu njengesiyaso eGlenview lase Copacabana. Sesitshele uhulumende ukuba aqinise imizamo yayo.
Some industrial places where people crowd on a daily basis like CSO, like Glenview, the party has recommended to government that tough measures be taken.
Ngoba nje eZimbabwe selilabantu asebefunyene belegcikwane leCOVID-19 abanengi lokhu bengayichaya indiva inkuthazo yokuzivikela ekuthelelweni leligcikwane. Esinye isizalo seZimbabwe umnumzana Honest Dube uthi yena uyakholwa kuNkulunkulu esithi uzaqhubeka esiya enkonzweni.
Isaba wonke siwelwe ngumkhuhlane weCoronavirus. Siyabona ukuthi iningi labantu selilahla ithemba ngoba umkhuhlane lo awula indlela yokwelatshwa ngayo. Iqiniso yokuthi lawa yiwamalanga okucina. Semalangeni okucina lawa abantu bamelanga belahle ithemba. Ngoba belithi the righteous shall live by faith. UNkulunkulu wakhuluma sithi ukuthi kuzaba lemikhuhlane engalaphekiyo, but singabi lethemba ngoba uNkulunkulu ngeke silahle.
Esinye njalo isakamuzi uMnumzana Melisithebe uthi uhulumende sokumele aqinise imizamo yakhe yokuvimba ukusabalala kwaleligcikwane.
Ana solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane wecorona eHarare elizweni lethu leZimbabwe. Lokhu kuyasingisela ukubana lo mkhuhlane umkhuhlane wengozi kangako ngoba siyananzelela lapha kwezindawo okwenzakeleyo. Ngakho sibe sithi aluba uhulumende uyafaka imizamo eqakathekileyo, imizamo ezayenza ukubana umkhuhlane lo ungamemetheki, ngoba siyananzelela ukubana umkhuhlane lo ungavele uqale akula muntu esingathi usekuphepheni, wonke umuntu usengozini efana nayo.
Uhulumende okwamanje usethole usizo oluvela kwele China, eBritani lakwe German ukuba alise ukumemetheka kwalomkhuhlane eZimbabwe. Kwele Italy lakwele China lapho okuqhamukele igcikwane selibulele inkulungwane zabantu, okungabangela ukuba ile Italy livale imingcele. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi abathengisa ezitaladeni labanye bazaqhubeka ngomsebenzi wabo bengalandela umthetho njalo benanze ukuhlanzeka. Ngesikhathi ilizwe selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus eselisabalele emhlabeni wonke. Lokho kuphume emhlanganweni osanda ukuqhutshwa ngumphathintambo obona ngezamabhizimusi amancinyane uNkosikazi Sithembiso Nyoni labathengisa ezitaladeni labanye. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uNkosazana Debra Mukasa usichasisela okuphume kulomhlangano.
Umhlangano esacelawo lo minister uMama Sithembiso Nyoni wawungokukhuthaza thina esithengisayo ukuthi sihlanzeke, sinanzelele lomkhuhlane lo we-coronavirus othe wayehla. So uminister wayesithi babhoda bakhankasa kanye from upresident labo bonke ama-departments bekhankasa ngalo mkhuhlane besiqwayisa ukuthi sisebenze njani. Njalo babefuna ukuzwa ukuthi thina ngokwethu sifuna ukuthi uhulumende esincedise ngani, thina ngokwethu siza kwenza njani ngalo mkhuhlane. So sasengathi siyaxoxisana lo minister esizwa impono yethu njengezisebenzi laye esiqwayisa kuphela ngomkhuhlane lo ukuthi siwunanzelele.
Lizananzelela njani inhlelo zokuhlanzeka lezi njengoba sibona ukuthi amanzi asilela edolobheni lakoBulawayo njalo abathengisayo bagcwele ezitaladeni?
So yena ngokwakhe umama wayesithi hayi uzositshela ukuthi sihlanzeke njani, sigeze izandla, siphanane ispace, sibone ukuthi senza njani. Njoba nalathi sasicela kuye ukuthi ngase siyathola njengezisebenzi sithole ama-sanitizer at a cheaper price, ngoba siyananzelela ukuthi kathesi izitolo zinjani zikhwezile izinto zawo. Ungananzelela ukuthi ispirit besithengiswa sisichiphile, iglycerin ichiphile, kodwa ngokuthi kathesi sokudemand khona lokho ukuthi senze ama-sanitizer abo spirit lama-glycerin, izitolo sezikhuphulile ama-prices. So besizama ukuthi sikhulume lomama ukuthi hayi kazama ukuthi bekhulume labakhangele ngama-prices ukuthi ebe affordable, ozothi bonke abantu bekwanisa ukuthi bayathenge esebenza ezindlini. Lakhona lokho ukuthi besixoxa nje lokuthi awubhesi. So kuningi okuphumileyo, thina njengezisebenzi sikhiphe ukuthi i-City Council kayizame ngamandla ayo ukuthi idinge ezinye izindawo abantu labana abathengisa emavrandini ezitradeni laphana besusho khona phana bephiwe ezinye izindawo. laye umama laye khuluma ethi hayi ngizwile kodwa angeke ngiphendule labe city council laba babekhona ukhona wayemele city council laye wakhuluma wasitshela ngokwakhe ukuthi hayi amanzi akukhona abafuna ukusebenzisa special abasebenzele egodini bakwansi ukuthi bethola amanzi ezimpompini zemahhofisi ne city council sile hofisi liyane se Dartmoor esetshenziswa eyiyo ethu lapho esibhadala khona lapho esidinga khona izindawo zokuthengisela bathi bavula okwenza ukuthi sithole amanzi. So kuningi nje sasiphonga ukuxwayisana nje kwakuyikuxwayisana sibonisana nje ukuthi singayenza njani umkhuhlane. Yikho lapho esafunda khona futhi ukuthi njengamavenda njengezisebenzi sowufuze sithandane sazane sazisane singabona omunye wethu engathi kezwa kuhle simncedise simphathise engavali umsika wakhe ngoba engavala abantwana bayakudlani. So nxa evele egula uyakwanisa ukubuya lezinto zakhe ecele umakhelwane labo bemthengisele sithengisa kanjalo.
Lo unkosazana Debra Mokasa umgcini sihlalo weBulawayo Vendors and Traders Association sixoxela ekhona le koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu wakoBulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula umkhuhlane wecoronavirus ngenxa yamabhasi kahulumende awezukho kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene khona kukhuthazwa ukuthi abantu bengathintani. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abantu bakoBulawayo kanye labachayeli bezimota lokhe bengaboni ingozi ekhona ngegcikwane lecorona ngoba akula ukuveza ukuthi bayazama ukuthi bavikele ukumemetheka lokuthelelwana kwawo ezimoteni zabo. Umnumzana Aklas Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yabathwala uZulu eChova Mbayiwa uthi bayazama ukwazisa abantu ngemfundiso yomkhuhlane lo.
Abantu thina ezimoteni lapha siyagezisa abafana xa sethi bagezise izimoto zalimesapha phakathi ngelabo magezi nxa abantu bengena abantu babatshela ukuthi njengokulo mkhuhlane okhona lo nxa likwehlela nethisho lingaxawulani ezimoteni yikho sibatshela khona.
Unkosikazi Sizwile Moyo isakhamuzi sakoBulawayo uthi imali ebhadalelwa ukugada imichova iningi kakhulu ngakho kunzima ukuthi bayekele ukugada uZupho laloba besizwa ngomkhuhlane lo.
Sizwile sibili ngomkhuhlane lo abathi yiCorona. Hey manje thina uDubo inkinga yethu yokuthi khathesi siyagadwa uZupho siyagada ama istimela ngoba yikho kungani kuchiphile kusichiphele.
Umnumzana Themba Mathuthu olilunga ledale leSenate emela imzingwane uthi kuningi okumele uhulumende akwenze ukulwisana lomkhuhlane lo.
Kuningi okusafanele uhulumende akwenze ngoba nxa sikhangele abantu lokhe bekhanya bephithizela behamba kakhulu abantu bachayisa emsebenzini and bayaphithizela bayaminyana ku-transport bagada ozuko bahamba beminyene kanti ke izicebiso zithi zona abantu afanelanga baminyane.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lephalamende emela umuzi wePhumula uthi abakabi lamalungiselelo ngomkhuhlane lo.
Njengobukhokheli asikabi prepared for umkhuhlane lo wecorona tili ingozi ilothi khona khona phana emabhasini uZupho kabe singikhuluma xa singahamba ku 6 Avenue lapha kugadelwa khona amabhasi kugcwele different kind kulephumula kulemagwegwe kulani abantu labana they are more than 1000. So indlela engibona ngayo mina njengelizwe lako leZimbabwe ukuthi asikabi prepared for i-coronavirus le.
Laloba iningi likhalaza ngengozi engaba khona ekumemethekeni komkhuhlane emabhasini unkosikazi Umnumzana Stars Mathe uthi uhulumende ngeke enelise ukumisa amabhasi ngoba kuyiyo indlela yokunceda uZulu.
Mina ngikhangela ukuthi singeke simisa abantu ukuthi vele bagade uzubuko ngoba indlela yokubasiza imoto ziyadula. Kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana la lokuthi kungangena ebantwini umkhuhlane. Akuthi udriver onika itikiti abe elo muchanyana wokupuntshuzela wonke ongena ebhasini.
Ukumemetheka kwegciwane lecorona sokusenza abantu babe lokuthandabuza ngokwenziwa nguhulumende ukuvikela ukusabalala lokuthelelwana kwalomkhuhlane okufaka impilo zabantu engozini elizweni lonke kodwa ikakhulu kobulawayo. Okufunyenwe ukuba isibhedlela okumele siphathele umsebenzi eseTongroof singalungelanga ukuthi samukele loba ukuphatha oyabe esefunyenwe elegciwane leCOVID-19. Nanku sokuphume umbiko wokubulawa komuntu wakuqala ileli gciwane eHarare obevela kwele Melika. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usiba lukhulu wesabelweni seCalifornia khonapha eMelika uGovernor Gavin Newsom usethulele isinqumo sokwa lisa abantu kuhamba-hamba bahlale emzini yabo ngaphandle kwabasebenzelana ingatsha ezingamelanga zivalwe ezinjengezibhedlela, abacitsha umlilo, abachayeli bezimota ezithwala izigulane labanye. Ilizwe leNigeria lithole umuntu walo wakuqala osefunyenwe elegcikwane le-coronavirus. Lo muntu uhlolwe wafunyanwa elalo ngolwesine evelela kweleTogo lapho edlule kwele-Ivory Coast leBurkina. Ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele okuqalisele kwele-China kubikwa sokuphazamise umsebenzi wokuthengiswa kwamaluba kwele-Kenya emangweni awe-Europe. Nxa umsebenzi uhamba kahle, ele-Kenya livame ukuthumela amaluba ohlobo lwama-roses inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 ngelanga. Kodwa kathesi lena lisa inkulungwane ezingamachumi amahlanu kuphela 50,000 ngelanga. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB ngoba lisehla inani labatholakale belaso lisuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu lisiya kwezilikhulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngale inyanga kaMbimbitho amazwe omhlaba ekhankasela ukuqeda kodubo lomkhuhlane wophepha we-TB, uzuku weZimbabwe uthi alwengezelelwe ulwazi losizo phezu kwalo mkhuhlane ikakhulu emaphandleni. Umnumzana Sylvester Mushaike okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zemigodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe uthi amalunga asengozini enkulu kusifo sophepha ukwedlula abakweminye imisebenzi.
It's a disease enkulu kakhulu eibanjwa lokuzeni i-dust abangeli lokuzeni i-TB. So kawungeke wabange mine ungela TB, imayini le TB kuhambelana.
Uthi lolu ludubo olucina lihlasela ngitsho lemuli zezisebenzi ezihlala ezindlini ezikhona pha abasebenzela khona. Ethi kusiya ngohlobo lokwenjiwayo abanye bakungozi engezelelweyo.
Sile problem kakhulu nxa sikhangela ilokhu zeni iTB is very prevalent in coal mines. So lathi silayo ilokhu zeni idubo langona likhona sibili.
Kodwa okwamanje uthi akula dubo kangako olwethusayo ngoba iningi lezisebenzi lisenelisa ukubona ukuba isifo balaso bebe sebeselatshwa siphele singakabi yingozi. Umnumzana Golden Magwaza okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini e-General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe igapuze uthi izisebenzi zabo zisengozini lazo emapulazini.
The major worry is that in our industry we use different chemicals
and especially in Tobago.
Inkinga esilayo yikuthi umsebenzi wethu sisebenzisa imithi echiyeneyo yama chemicals ikakhulu kumsebenzi wokulima igwayi. Lezo yizo izisebenzi ezibhekana lalolu dubo.
Inkinga othe ukuthi labaqhatsha sebekhona emaplazini iningi labo alisenelisi ngendlela ukulandela abakufunayo ukusetshenziswa kwempahla edingakalayo yokuvikela izisebenzi ezisebenza le mithi ejeneyo njengalokho okwakusenzakala kudala.
But we are coming up with the law that will also try to protect the
sesilungisa umthetho omutsha kudaba lokuvikelwa kwezisebenzi sebenzisa impahla ebavikelayo sisebenzelana labaqhathi emaplazini lekhansili yokusebenzelana njalo umthetho lo ungagazethwa lonyaka.
UDokotela Charles Sandy okhokhela imisebenzi yokwenxatshelwa kwe-TB kugatsha lwezempilakahle lokwendwa kwabantwana uthi uhulumende ulwisana nalesi sifo kabanzi okuthi kudaba lwemigodi basebenzelana le Chamber of Mines ukuze isebenzi zonke zivikeleke.
Currently our incidence is just around 200 at its peak it was around 550.
Lesi simo kusukela ku 500 ku 100,000 ngayinye ehlolwayo safika ku 200 nje kuphela okukhombisa ukuthi siqonda okufunekayo sibili.
Uthi baqhubekela phambili befundisa uZulu ngalesi sifo eselaphikayo kakuhle ethi imisebenzi yabo ikhanya iphumelela okujabulisayo njengelizwe.
When you look at the mining industry you also have to look at the informal sector. That is where we are.
Uthuvo yilaba abasebenza bezimele bengelanhlanganiso ezibameleyo kodwa sisebenza lenhlanganiso ezizimeleyo labantu phakathi kwezigaba ukuze silungise lolu dubo.
Uhulumende uthi ufuna ukwehlisa isilinganiso sabantu ababulawa yi-TB ngokwedlula amachumi athoba munwa munye ekhulwini 95% lapho kufika umnyaka ka-2035. Abantu abasengozini yokuhlaselwa yi-TB bagoqela abasebenzela emigodini lemuli zabo, abaphila ligciwane lengculaza ele-HIV/AIDS, abantu abaleminyaka ephezulu kwamachumi amahlanu yokuzalwa, labaphila lesifo sechukela esediabetes okumele behlale behlolwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi umongameli Emmerson Mnangagwa bekumele alandele isibonelo esenziwe ngumongameli Mokgweetsi Masisi, yena othethe inyathelo lokuzivalela esebenza eyedwa endlini ukuze kube lesiqiniseko sokuthi akathelelanga igcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela uhambo lukaMasisi kanye loMnangagwa abakade beseNamibia ngempelaviki. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umongameli Mokgweetsi Masisi umise ukuhamba-hamba kweziphathamandla zikahulumente weBotswana ngaphandle kwelizwe ngenxa yokwesabela umemetheka kokuthelelwana igciwane le-COVID-19. Kodwa ongapheli amalanga athile umongameli Masisi ubesemoyeni elubhekise kwele-Namibia ngomgqibelo lapho esiyaba emkhosini wokugcotshwa kamongameli Gage Geingob eVinduk. Umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lomongameli João Lourenço oyi-Angola labo behambile kulomkhosi. Kodwa kucunule inengi elithi inkokheli yamazwe la ayitshengisa ukuzimisela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kwele Namibia sokufunyenwe abantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus. Umongameli Masisi ngemva kokuchothozwa linengi phezu kwenyathela lakhe lokuya eNamibia ufike wazivalela endlini yakhe eHabroni okwamalanga alitshumi lane. Kasoke aphume phandle kumbe ahlanganele lemuli kanye labanye abantu ngalesi sikhathi. Umnumzana Sifas Chuma esizalwane seZimbabwe eHabroni uthi noma uMasisi ephambanise nokuya eNamibia ungcono ngoba utshengise ukuzisola ngokuzivalela endlini okwamalanga angamachumi lane.
Imeseji yokuthi abantu bahlale ezindlini yethulwa ngomongameli and kufana lobaba ekhaya ungatshaya umthetho wena kube sokusuka ngowephulayo uyawusululazile nalo mthetho emolini. So umongameli walapha eBotswana indlela ayenze ngayo uphe isibonelo sibili sobuthungameli.
umongameli Mnangagwa yena kawuchana ndiva kuphuma elizwe ngesikhathi umlayezo usithi abantu kabahlale phansi ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Umnumzana Nkazimulo Dube uthi uMnangagwa kumele ahambe phambili ekuliseni umkhuhlane we-coronavirus ngezenzo hatshi ngomlomo kuphela.
They must do what they are preaching, not just ukuthi bebe khuluma lokhu bephinde benze lokhu. Umongameli ubethe is not nxa kungekho necessary won't be traveling outside the country, but we saw him on Saturday esiya ku inauguration yeNamibia. Sesizwile that ukuthi umongameli weBotswana has been put in self-isolation after attend the inauguration, of which laye I think he was in the wrong. At this moment in time, I think everyone has to be grounded and them they must lead from the front. Siboning up.
Ucubungula izombusazwe esehabron umzana Lawrence Ogedize yena uthi okwenziwe inkokheli ebe iseNamibia akuvikeleki.
The honest truth is a lapse.
Iqiniso yikuthi le mpambaniso engeke yavikelwa njalo engeke yachasiswa. Ngitsho lokhu ngoba akula emazweni abo elamandla okulwisana lo mkhuhlane lo. Uma ungelamandla okulwisana lolutho okungcono ukuthi uwenqabele.
When you don't have capacity to deal with something, then the most important to do is to avoid it.
Bezama ukupha izizathu phezu kohambo lwabo, umongameli bamazwe la bathi bekade behlangana ukuze bakhulumisane ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Bathi kade bebonisana ngokuthi ingcele yabo ingavikeleka kanjani ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki. Ngokunjalo, eleBotswana selivale omnye umngcele phakathi kwalo leZimbabwe phezu kokwesabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umngcele wematseloje duze lePlumtree usuvaliwe, kodwa oyiwe omkhulu oyiRamakhobane kanye lePlumtree lokhe uvuliwe. Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesizwe abalaleli bethu ukuthi bona bathini ngecoronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana yeFacebook ekhasini lethu eleVOA Indebele bekhuluma loGibbs Dube weStudio 7.
Nimpotile lezindawo uma sengena kwenye indawo kuthiwa kuse Bolton.
Abantu balenkani ugovernment isikhulumile UK ithi ngendlela abantu balenkani ngayo abafuna ukungasuki esitaladeni sebegcina befake imithetho ukube yi-lockdown ukuthi bafake njenge-curfew njalo kukhale ukuthi loba yilibutho ibutho lingacina lifaka ukuthi likhuze abantu.
Namhlanje loba phakathi kwezikuyona lebuyayo uhulumende walapha ukhanye uzafaka umthetho omutsha okuthi ube yi-lockdown njenge-Italy, njenge-Spain, Australia njalo uzwile iyethesa okusanda kwenzakalela Australia sebetshala ukuthiwa yi-lockdown la lapho eBritain ngabona iyabuya.
Ndiyabona labantu ye kokulo baba umkhokheli othi sibone zama ukuthi singenise uhlelo umkhokheli mbona zani kokona ukuthi ye baba umkhokheli kunjani?
Ngiyaphila ngiphila kube njani?
Hayi siyaphila kakhulu sibili ye so bona akutshela abantu ukuthi ungaphi khonapho njalo ukuthi usebenzani.
Mina ngise Cape Town nje ngisebenza kwa Uber. Kahle ungabheka ngibona lapha ngise parking indawo khona ipaki nje ngisele emotweni.
Abantu bagwele lapha eparkini akula nje nento ufake imask just to show nje ukuthi hayi uyaziyela what. Wena ngwakho una udrive abantu khona nge Uber. Awuthabi yini mzana?
Ukwesaba, ukwesaba ngesaba kakhulu, ngesaba kakhulu. And kwase ema airport angisa light band airport.
Indaba.
Hayi ebu ngizalayo ngoba kulapho kanjani ingathi ama cases amaningi abantu abavela ngaphandle abekumzisi ile nje. Abayilizisa lapha eSouth Africa.
Hayi siyabonga kakhulu ke mkhokheli ungathi lokho sasamtaka ngoba.
Ngulumo.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba ke kumkhokheli Prince. Mkhokheli Prince kunjani? Yebo kunjani eGapa khona?
Hayi kuthule kuthule kuthule. Abantu basezindlu.
Wothe kubaba ubonakele. Ubonakele? Kunjani baba?
Very jan baba.
Siyaphila ngapi khona?
Yebo ngilapha eLanduzana la eGoli la eSpring.
Kunjani eSpring?
Ah kuzima kuzima athi ngubhekise ngise hostel la na kuna naye umuntu oyedwa abantu bazivalela ezindlini la. Eh kuzima yabona izindlu zakhona zonke lezi zindlu zakhona abantu bazivalela ezindlini ma unokha bakuvela ama fastest.
Ye madododo kanye kulo kuzima ne?
Ah kunzima kunzima kakhulu asina nama maska uphiwa lutho lapha uyazihambela nje hamba uvale ngesandla kodwa ungazi umuntu ekhohlile
lokuqhawulana liyaqhawulana sibila cala celene
eh hayi hayi lana umuntu akaqhawulana lana sokunzima lana phela lana sesingaphezulu ka 400 so yabona ukuthi into yakho nasenzi
hey kunzima so nani sizivikela njani kulapho mtamo
hayi siyaziyenza kodwa siyathenga ukungama maska okusizithengela ngemali zethu masikuthule kodwa kusatholakala sekunzima.
Koma masango na chema mwakoto.
Ama ukambeka atlewa watole ezitolo ya konu kwa atole shukana na kushopraki ya konu kwa kwa atole mamaski na kubo cash field la
koge mkuta nlongi ya katoe kwa liku na
kunzima kunzima bantu mpela wabati mawe chola mamaski nyumu mtu ya ngatola noma isa mbebo periche sentele za mbubali mpungu oba kunzima kunzima.
Labo ngabanye babalaleli bekhuluma ngokuthi bona balubona njani udubo lecoronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana yeFacebook ekhasini lethu eleVOA Indebele. Bekhuluma lo Gift Dube weStudio 7. Singakagqibi uhlelo namhlanje, wathi sikhangele ebesilaso. Osakhulayo uZororai Makhambe osebe isizalwane sakuqala seZimbabwe yokubulawa ligcikwane lecoronavirus eHarare. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.